Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 14/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muAmerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vazhinji vari munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze kunyanya kuSouth Africa neBotswana, vachichema nerekuti mari dzemabhazi dzakwira zvakaraudzira nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kufamba munguva ino. Vamwe vemabhazi akaita semuzanzi Express vanoti mari dzekufamba kubva kuJohannesburg kusvika kwaMutare kana kuChipinge kunosiita 500 rand dziri kusvika ku1500 rand pamunhu, vachiti midziyo nemabhegi zvinobhadharawo mari zvichienderana neuwandu hwazvo. Kumiganhu kwagara kuri kunzi kuri kuitwa uori hwekupinza zvinhu nevanhu zvisiri pamutemo zvekuti mapurisa, vasori nevemabhazi nevebazi reZimra vakatanga chirongwa chekumisa mabhazi nemotokari dziri kubva kunze vachitsvaga vanhu nezvinhu zviri kupinda nenzira dzisingabvumirwi. Tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vari murwendo rokuenda kumusha kuchiredzi kubva kuPretoria vaBonita Reva.
Nyaya yekugadzirira kuenda kumusha zvinhu zvinotishungurudza nguva zhinji. Panopera gore vanhu vemabhazi vemuchovha yavo vose vanototi vatiwanira ipapo kuita sekutirovera musaga. Hatinyanyi kufara sereki nezvavari kutiitira izvi. Zvinopa kuti vana veZimbabwe vari muno muSouth Africa vakwanise kuzochinja mafambiro. Mari yavo yavari kudaidzira kumichovha uku especially kumabhazi inobva mu600 kana mu700 ienda by 2.
Kokumiganhu kuri kufamba sei pari zvino?
Kumabhodha baba, tagara tinozviziva kuti kumabhodha kana vanhu vachatanga kuinda mota dzichiwanda dzichienda ikoko dziri shoma, vanotanga kumbodzibatiridza kumbotidzimbomira kwenguva refu dzochizozara ipo paya vozotanga kushanda vachichi zvavanotanga kuita vanotanga kupota vachinetsa vanhu nekuti vanenge vachiona vachakaita vashoma. Saka vanenge vachivanetsa kuti mari vachivaturira mari. Saka zvinhu zvinototishungurudza zvikuru kuti South Africa neZimbabwe inotora nguva yakashata kudaro ichiita kuti vana vashupike pabhodha apo vachifanira kungobuda munhu wotoinda kumba kwake. Kana asina bepa ane bepa zvinenge zvangofanana.
Asiwoka zviri kunzi vafambini mune tsika yekufamba musina magwaro muchiita zvechioko muhomwe panofamba sei papa?
VaZininga Ndiroda kukuudzai kuti vanhu munhu ajaira paanojira haanganetseki nekufamba. Vanhu vanotodzokera. Munoziva zvinoitika ndezvekuti kana wajaira kufamba usina bepa. Unotongofamba kutopfuura uya une passport because une passport unenge achitobatiridzwa stereki. Saka asina passport sezvo vanenge vachishandisa mari havanyanyi kutora nguva yakareba. Because uri ndo wandiri kuona hwakanyanya stereki.
Matambudziko api amunosangana nawo mukufamba umu?
Shuwa tinosangana nematambudziko akakura chaizvo panyaya dzekufamba tichienda. Dzimwe dzenguva unokwanisa kutohijekiwa muzhira uchienda kumusha. Unokwanisa kutonzi ndatosvikira pano. Dzimwe dzenguva munokwanisa kukwirana natsotsi vacho mumabhazi imomo kana mumatekisi. Tinosangana nezvinhu zvakawanda vazininga. Kungoti chete chinhu chose chose chinenge chingori naMwari.
Tipendere zvedu, imi kumusha ndekupi kwamuri kuenda?
Kumusha ndinobva kuChiredzi. Haiwa, tinofamba zvedu takawanda asi kazhinji ndochienda zvangu ikoko. Ndinoenda nema city to city muno muJoni. Ndinofamba zviya zvekuti ndikabva muno muPitori ndoburuka muLois ndotora tekisi ndoenda zvangu. Dambudziko ndive ireri rokuti vanodhura stereki, vaakudhura nyaya dzeChristmas vaakuchibatira pasi chaizvo.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vanogara kuPretoria kuSouth Africa vari murwendo rwekuenda kumusha kuChiredzi vaBoni Tareva. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Vamwe vari mubhizimisi rekugadzira masofa, mibhedha nezvimwe. Jeffrey Moyo anotipanyaya inotevera.
Mumwe wechidiki ari kuzviitira mabasa emaoko ndiva James Maringire vane makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa, vanogara mumusha wevazhinji webudiriro muHarare.
Sinza kuti kudaro manje inye nhamo hainhamo nhamo yaita tiite izvizvi. Sainza zvichafanira kuti mutengo wakadzika zvichafamba asina na mariba.
VaMalvin Kanyasa vane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa, vati vanogadzira masofa vari paGlenview Area 8, vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso.
Ndandifunda kuti ndine basa rechekuti zvese zvinotarisirwa muupenyu, maparticulars, madrivers, license, mashini operata tinawo but mabasa achona hakuna. Saka takatozoona kuti kutengesa kunenge kuri nani because vakaregedza kudaro mhuri inofane nzara kumba. Ini muno mundogadzira masofa nekutengesa mafomu rabha muri kuonai vo wandei ndichitengesa muno mukombeksi.
Asi vachawanda mugwagwa, vanoti sezvo vakawanda munyika vasina chekubata, vanotenga vave vashoma.
Izvozvo zvakakoma kwazvo zvakaita ndokuti izvozvi nyika yese yangoomerwa. Saka zvozvi kana zvakaomawo kune vanhuwo nyato vanhu vavo ndovanotoya nemari vachitipawo kuno. Saka ndo challenge anetionayo chete kuti zvangoomawo munyika obviously kunoku zvinotongoomawo.
Vasi vese vari kuchema nemamiriro ezvinhu sezvo vamwe vakaita saamai Tendai Murombo vanoti zvinhu zviri kuvafambira zvakanaka zvekuti vari kutoraramisa mhuri.
Murume wangu ndiaita zvefenicha then inobva azondidzidzisa kuita basa iri iye awana rimwe basa. Ndomatangira ndakaita basa iri nobva ndadzidziswa basa iri paakaona ndakurigona nobva andisiya ndiri pabasa inini. So far ndine vana 5 asi so far vana vandiri kutogara navo izvozvi ndikataura kuti mumba ndine vana 9 burikidza basa irori.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati zvoitwa nevechidiki dzinongova shungu asi kuoma kweupfumi hwenyika kuchivadzosera kumashure.
Zvinoratidza kuti chekutanga vana veZimbabwe shungu dzekushanda vanadzo asi upfumi hwenyika hausi kuvatendera kuti vange vatishanda. Nekuti tikatarisa tichaona kuti mabasa acho avari kuita havana mari chino yavari kuwana. Saka kuenda kunoshanda kwavari kuenda uku hakusi kuenda nekuda asi kumanikidzwa nekusamira zvakanaka kwaupfumi.
Gurukota rezvemadzimai nemakambani madiki munyika, amai Monica Mchangwa, vati vechidiki vari mumabasa emaoko vanofanira kuita mishandira pamwe vachikweretesana mari pachezvavo kuti vasimukire mumabhizimisi avo.
sehurumende tiri kuvakurudzira kuti vabatane vaumbe atinoti ma savings and credit cooperatives SACCOs aya anogona kuvabatsira kuti vaite mikando vaunganidze mari dzavo pamwe chete vokweretisana pache zvavo.
Banga guru repasi rese reWorld Bank rinoti vechidiki zvikamu makumi matatu nemashanu kubva muzana kana kuti 35% munyika yeZimbabwe havana mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiina kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Evanice Munando vanova ivo mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe. Amai Munando vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avanga vari kuita panguva iyo pasi rose nemunyika vanhu vachicherechedza nyaya yemirizhonga yakanangana nemadzimai nevanasikana. Nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana vari muzvikoro uyezve nenyaya yehuori. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguruwe here pamusoro pemabasa amuri kuita pari zvino mukuedza kurwisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana?
Yabva zvanyanya kutiitira zvakanaka because takapendedza zuva repasi rose uyezve rinocerebrate pamahuman rights. Taisu mastudents website takatine maprogramu maviri akatsanangurika, vamwe anga ari online kayekutanga yanga iri kuchitungurisa. Kwatanga takabatana nesangano redzo yaapostolic women empowerment trust neinonzi girls women empowerment trust yazakare. Saka taya tiri maorganizatheni matatu anga achicherekedza zuva iri tiri pamwe chete. Tanga tichitarisa kodzero dzevanasikana nemadzimai dzakamira sei, uyezve ndisati mamembers vedu vanonzwisisa here kana tichitarisa nyaya yehuman rights takatarisanazve nemhirizhonga patinosangana nadzo sevanasikana nemadzimai. Tazoita imwe programu muHarare muno. Saka iyi programu tatakabatana nevasangano matatu, mamwe atinoshanda naye inonzi Southern Africa Parliamentary Trust neinonzi Amalgamated Peers Union neinonzi Economic Justice for Women Project. Saka tiri four maorganizations anga ari muconsortium tichisapota nesangano reSouthern Africa Trust noranga richisapota chirongwa sati ati nakisomemoreta International Day of Women Rights tichicherekedza zvakare 15th of activism against gender based violence.
Zvii zvanga zviri kunyanyozewa pachiitiko chamanga muinacho ichi?
Tarisa ne zvakanga tiinazvo pamaevent mairanda taura nezvavo. Tanga tinyaya kuti tarisa nevanasikana tichinzwa zvavari kusangana nazvo nekuti vanga vachiti ehe tinocherekedza hedu zuva rekuti International Day for Women Rights. Hatinazvo kuti kodzero dziri kuchovwa zvakanyanya maringe nevanasikana nenyaya yekuti vana vasikana nevane madzimai vechidika vari kumbunyikidzwa pakodzero dzavo dzakaita sekuti dzepabonde ndedziri kunyanya, ndomhirishonga yanyanya kutekeshera muno muZimbabwe nenyaya yekuti tanga tinoona kuti Zimbabwe kunyange yanga yaisa mutemo yawandudza wezverage of consent wapa 8 years. Tinoona kuti nhubo dzinomhirizhonga vana hatisi kuteerera nyaya iyoyo, dzinoramba dzichingopara mhosva. Saka vana vangu vachipa matestimonies kuti zvavari kusangana nazvo vakasangana nazvo sei, uyezve rubatsiro rwuriro rwakasangana naro ataona kuti vana vari kushungurudza kudzika nenyaya yatingati pachirungu mental health, nenyaya yekuti nyaya idzi hadzisi kutatwa nemazvo. Zvinoita sekuti dzinotsitirirwa, dzinoita sekuti kwerezvo wezvemutemo, dzinoita sekuti dziri kunonoka nyaya idzodzo. Zvekuchitungurisa tingati nechidiki nemadzimai aya sangano rechinhu remapostori vachiratidza zvinhu zvavari kuga dzirawo kumaringe nekutoti ZBV vari kuona sekuti ndiwa madzimai anogona kunge asina zvikwanisiro zvakaita semari. Saka vanga vachiratidzira zvinhu zvavanogadzira, atinoti maproducts, mahomemade products avanotengesa kuwandudza nyaya yezveupfumi munharaunda dzavagiri. Amwewo maprogramu anga achiitika online patanga tichitumira mameseji padande mutande kuti ezvino nyaya iri kunyanya kunetsa kunoku inyaya yecorruption zvakare, iyo mhirizhonga iri kuitika iyo yatinoti sextortion, nekuti vari kunzi iye tanga wandida kana kuti tanga waiti wandipa mari, ende hazvisiyo sangano nenyaya yekuti
Muri kushanda ere nehurumende mukuyedza kuti tione matambudziko nyanya ewori awanikwe iwo achigadziriswa.
Ndinoda kutenda sangano rezvari. Ndinofungira kuti tenda zviri pachena nenyaya yekuti sangano iri rakuda pachena riri kunyanya kutofamba nemasangano akaita semasivil society organization. Sanga tine nhaurirano dzakawanda ndingakutidziringe kuti tindeve activism news. Vachiuyawo pachena vachiti neyatinoti information nenoledge yekuziva kuti kana nyaya dzisiri dzakarwa dzeuori iwo sezaki vanopinda pati vanotibatira sei. Ndinoda kutenda chirongwa chekuti vatobatawo even mumaya tertiary institutions kuti vakuwana chinyanya kutarisira uori riri kuitika ipapo vachibata masibili. Ende vachiuyawo pachena kuti aiwa isusu toripo aiwa tiri bandiko rehurumende rinoda kutibatsiranawo nemi kunharaunda dzamugirezi kupedza dambudziko remishonga.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvinoto kupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Programu chida ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nesangano reSoutheastern Center Trust riri kuChipinge South kudunhu reManicaland munyaya dzekubatsira kurarama kwakanaka kana kudzoredzera vechidiki zvikuru vanasikana mukudzivirira matambudziko akaita sekurozwa vachiri vadiki nekushandiswa kwezvinodhaka. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano iri vaJeft Mulambo. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMulambo.
Aiwa, tine kutambirai vakandamire.
Vamulambo, tingada kuzwa kuti zvii zvamunoita nesangano renyu reSoutheastern Trust muri kwamuri kuChipinge South.
Tiri kuita maprograms akawanda atiri kuita but mostly tiri kunyaya kuita sensitization yemaGBV programs. Takatarisa nyaya yemachild to child marriage, mafizo abuses atinosangana nawo. Then tine nyaya yechild protection zvakare nenyaya iyi yatiri kuita programming yedisability.
Zviri kutambirwa sei zvirongwa izvi uye muri kukwanisa kuzviita sei tichiona kuti zvinhu zvamuri kuita zvakawanda?
Aiwa, zvinongwa zviri kutambirwa zvakanyanya mostly sechiri chatinonga tichiita is a community organization. Tinonga tichitongosanda nevanhu munharaunda. It's more like a grassroots organization takasimuka tine vanhu vechiona zvatiri kuita. Saka munzvimbo zhinji tikachika kuvana ward 28, ward 29, ward 27, ward 26 mostly kuneko kune ofisi yatinayo pachinyangwa kwanekwa checheche. Vazhinji vanoratidza kutambirapo vanonzwisa kutanda kwatakaita. Tosaitarisira nyaya yegrassroots development necommunity iyo tichiona machallenges atiri kuona at grassroots level kuti vana vari kurohwa vari vadiki. Tingaita seti ipawo mwanasikana tiitewo vana vanobva munharaunda vanogona kuenda kumacolleges kana kumayunivhesiti. Saka vanhu vazhinji nekunzwa our aim neideology yedu yekuti vanhu vaende kuchikoro vazhinji vari kutambira zvakanyanya zvirongwa zvedu.
Mataura nyaya yekuti kune matambudziko amuri kusangana nawo akafanya neekurozwa kwevana vari vana vadiki. Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti dambudziko iri rambe richienderera? Tichiona kuti hurumende yakaisa mutemo unorambidza izvo.
Ya, ipapo wakandamire ndakatomboona brazetaini yandakati zviite culture here yatagara tanga tiinayo kana tiite primitive in mind. Une research yandakamboita kuvanasikana kuti vanhu havana vanga vasi pachidhakadhaka pandakazona kuti inyaya yemodel 5 yeupenyu kuti vana vedu vakakura vasikazvizvitika kune vamwe vanasikana kuti takatomboita nguva yatakatora vanhu vatinotora vasikana vakandoita mateachers vakandoita zvii tovaisa mucommunity magirls clubs atakaita kuti vana vanga vane chirozo. Enda mawafunga kuti vite kauchi ndoti vana vedu vari kurohwa vari vadiki. Kana one time makatomboita eredisoni muChipinge not South alone but actual the whole district nenyaya ino yema kuona kuti vana vazhinji vanotanga form 1 vari secondary school vanotanga vari 5 kana vanozopedza form 4 vanonga vari 3 saka zvinotoona kuti zviite barrier yepoverty here tondoona kuti inyaya yemodality inodzo yelife kuti nemajoni joni ari kuuya dziri basic schools to South Africa vana vazhinji vanoenda joni vouya macrismas then boita gata prize yekungoda kumhanya kundororwa ende ndobudhei mukacheka kwakandi mire 2-3 years mirejo yaparara vana vaya vadzoka kuti vagara mutsimba
ko vabereki muri kuwanawo here nguva yekumbotaurawo nawo muchigara nawo pasi muchinzwawo mativi yavo nokuti kana mubereki achiziva kuti ari kutyora mutemo kana zviri kuitwa nemwana zviri kunze kwemutemo anozotambira sei pfuma yemwana
ipapo ndopatakatotanga tine challenge saka I want to thank exercise grassroots kuti yakatondotibatsira the whole tinoramba takatoita katoti mapisati committees munzvimbo mapisati committees anoadvoketa makirizi nekuramba achiticha the community saka vevamwe vabereki vaakutambira ende vaakunzwisisa the danger yekutambira mari yemwana mudiki
manga makateerera kuhurukuru yataita nemukuru wesangano re-South Eastern Center Trust riri kuChipinge South vaJeff Mulambo muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kuMelbourne kuAustralia, Chennai Dunduru chakashanya kumusha svondo rino uko akaparura bhuku idzva rinonzi Landing in a Few Minutes. Chennai anoti zvinhu zvashanduka zvikuru munyika kubva zvaakasiya zviri makore mana apfuura. Anoti zvaanoona munyika yaanogara nezviri kumusha ndizvo zvinomupa hwaro hwezvaanonyora nekuimba. Ngatinzwei hurukuro yataita naChennai ari kuHarare.
Ndakava nemufaro mukuru, mufaro wakanyanyisa kunge ndichiisa tsoka yangu paivhu renyika yeZimbabwe. Asi ndakarwadziwa ndichiona mamiriro ezvinhu mumigwagwa, vanhu, mapfekero evamwe vandaiona vakunge vari kurasika njere nenyaya yemadrugs vange vakarara mumigwagwa umu vachizvidonhedza. Chiratidzo chakandisuwisa uye marara aiva mukati meguta, pamwe pari kupiswa makomba ari mukati meguta. Ndakasiya asina kunyanyodzika. Sindichiona zvazvange zvakaita ndakabatikana.
Makawanawo mukana here wekupinda muzvitoro?
Ndakasvika muzvitoro zvakati zvine mukurumbira nezvimwe zvepasi zvinonziwo matakada matakishop. Zvinhu zvakatiti kuzara asi mari yako chete. Chakanyanya kundineka ndechekuti kumitsara yedoro doro ifararira even panze doro riri kuwanikwa fararira.
Ko mari yemazigi yamakasiya isati yavekoi makaionawo here?
Iwo mazigi ari kunzi mazigi akutotengeswawo futi panze. Ndakawaonawo ndapindawo mukombi. Change ichiri kunetsa even tichitarisana nenguva ino yeKisimusi munochatiswa neumwe anenge apindawo mukombi vasina change.
Zvinyorwa zvenyu zvinobata nyaya dzekumusha zvakanyanya. Makaona mukana here wekuendawo kumusha kureserva chaipo?
Ndakanzwa mwoyo wangu kufara. Ndakakwira guta vanhu takananga kumusha. Ndanoonawo anambuya nanatete ikoko mazhanje taingonhonga yedu tichidii tichidya chibageo sezvineiwo. Vakangwanawo madede vakatitemherawo tikangomagochawo madede takamatambira. Kwane magetsi anogara ariko nine kuti kwane sola pane vakakwanisawo kupa pachena sola.
Chamunonyanya kukoshesa imi chii pakushanya kumusha uku?
Chandinokoshesa pakuve uri munzvimbo yechizvarwa kuona nekuwadzana neavo vavakakura navo avo veukama neshamwari dzaunenge waita mukurarama nekuti
vamwe vedu vakatisiya munoziva pasi apa guti kwakava nendufu dzakati wandei mugore iro rino
zvimwewo zvamakadzi dza zvamungati vamwe vari kunze kwenyika vangade kuziva zvamakaona ndezvipi
chondo rapura iri nainge ndiri munzvimbo iyo inonzi yema avenues ndakaona mashura ndakaona zvishamiso hazvitaurike zvandakaona kuedza kurarama asi pane basa handizive kuti senyika tinosvikepi vanhu vachidai vanhu avasisina matyira zvainge zvisina kupfekwa zvainge zvakawanda kudarika zvange zvakapfekwa uye vanhu vakatosvika wereshenga mitsako dzevarume dzichitomira ndakanzwa kudedera
zvemakereke zvekun'anga imi makawanawo zvimire sei mazuva ano
nerimwewo remazuva ndakaenda kusvondo takava nemufaro takandinyanya kundishamisa kudedzwa kakaitwa mari mari yakadedzerwa katatu ndakaona kunge zvisina kunyatsoti masowe azara uchingobuda munharaunda yedu netumapoka tumapoka ndakabva pane mapoka maviri asi iko zvino ndikaverenga vanodarika gumi nyanga aiwa dzaivepo pane zvandakasiyawo asi ndakazofunza kuti ko vachiriko here sekuru vaya zvikanzi sekuru nofunga vakaenda kudokito nekuti hatichavaoni kana paredhiyo hatichavanzwa
uyo ange ari chizvarwa chezimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kumelbourne kuaustralia chenai dunduru muhurukuro yataita naye parunhare ari kuHarare Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball veplatinum sports academy vange vachishanya muamerica kwemazuva gumi muchirongwa chekuzodzidza nekuona zvizhinji mumutambo webasketball muno muamerica chakapendera rwendo urwu nezuro vana vari pasi pemakore gumi nemasere under 18 vakawana mukana wekudzidza nezvemutambo uyu kuchikoro chepamusoro chehoward university kambani yetrax sports global uye kuwana mukana wekunoona zvikwata zvikuru zvemuamerica zvinotamba munational basketball association nba league ngatinzwei hurukuro yataita nakapiteni wechikwata chevakomana uyo akapedza zvidzidzo zvake zveform 6 kugateway gore rino ralph mushipe
chokwadi tiri muwashington dc and takainga kuzotamba basketball under platinum sports club tiriva in collaboration with track sports tauya kuzowana maopportunities akasiyana-siyana kuru sport yekuti tiwane kubudirira sevana vechikoro
semutambi webasketball watingati achiri wechidiki ari kusimukira tarisiro yenyu inenge iri yekuti chii mune ramangwana
ndakazvimiririra semutambi achiri kusimukira ndinovimba kuti ramangwana rakajeka ndakazvimirira ndinoda kuzotamba basketball kuuniversity program yatirikuita iyi zvokubatsira chaizvo because exposure yaita kuti ndiwane kuda kushanda nesimba ndishande ndine goal ndishande ndine target ndichiziva zvandoda kutaura mune ramangwana
ngatitariseiwo kuti mawanawo here mukana wekumbonoonawo mamwe atingati maNBA games ane mukurumbira munoma
yes ndizvozvo chaizvo ndofunga marume zuro takakwanisa kuenda kunoona game remawashington wizards versus magrizzlies and it was a good experience ndofunga zvaifadza zvokuti sevanhu vachiri kusumuka takawana maprofessional vachitamba basketball and zvaidadisa and takadzidza zvakawanda takaita exposure yakanaka and takaona zvinhu zvatisingaone patinenge tiri kumusha zvatinongoona nepatv so experience yacho yanga yakanaka in person
ndopedzisirawo ndichitarisa kuti zvamungavimbise vakasara kumusha kana makudzokera ndezvipi
zvandingavavimbise vakasara kumusha ndezvekuti patichadzoka tichadzoka tichivaonesa vamwe veida tinotamba navo basketball ndofunga muzvikoro zvakasiyana-siyana kwatinoenda tichivaudza kuti zvatakaona tichivaudza maexperiensi dzatakaita nezvatakaona kuti vagozoitawo shungu sedzatinadzo kuda kusvika pane level rakadaro vakaramba vakashinga hazvina basa kwaunobva kana ungori nepassion nezvauda kuita uramba vakashinga zveshuwa unosvika kumberi mwari vanoropafadza
kapiteni wechikwata chevakomana chebasketball veplatinum sports academy ralph mushipe ari muwashington dc nestudio 7 Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muAmerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC.